Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichitsi hei no misoro ye na udzedu dzanasi muvhuro chikunguru 1/2019. Hurumende yozadza mapurisa mumigwagwa ichityira kuratidzira kwange kwadaidzirwa nesangano retajamuka. Uku gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika richiyambira kuranga vose vanoratidzira. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mthuli Ncube vopindura mibvunzo mudare reparamende yakanangana nenyaya yezveupfumi. Zimbabwe yorangarira vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo vakashaya muna 1999. Vanorarama neusope vanoti vamwe vanhu munyika vachiri kuvatarisira pasi. Vatsigiri venhabvu votaura nezvekuburitswa mumakwikwi eAFCON kwakaitwa chikwata cheZimbabwe nezuro. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa nhoroondo yeupenyu hwemuchakabvu Joshua Nkomo vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.